Huwandu wevanu wange wave kubatwa nechirwere cheCOVID-19 wange wadzika zvakanyanya kupera kwemwedzi wapera zvekuti pazuva painge pave kubatwa vanhu vari pasi pemakumi mana ukuwo vange vachifa vange vave vashoma izvo zvakapa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhure nyika iyo yainge yavharwa kubva muna ndira. Asi mumazuva mashoma apfuura vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vave kudarika makumi mana pazuva. Chiremba ari kuyamura kurwiswa kwechirwere cheCOVID-19 mudunhu reMashonaland West, Dr. Paradzai Mudzengerere, vanoti izvi hazvishamise nekuda kwekuvhurwa kwenyika izvo zvave kuita kuti vanhu vafambe fambe zvakanyanya.
Mukorone yakavhurwa, saka vendiko vamitin vangu vanenge vachimitisa pepe vachisangana vachienda kumashoo. Havasi kupfeka mamasi yodzo, havasi kuongeza social distancing.
Asi Dr. Mudzengerere vanoti kukwira kwehuwandu uhu ndekwechinguva chidiki sezvo vanhu vave kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere
cheCOVID-19.
Izvi zvinotsigirwa nevaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yebatanidzwa Dr. Henry Madzorera, ava vanoti vanhu vakawanda havachatevedzeri mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kubva zvakavhurwa nyika.
Chikonzero chikuru chingange chichikontributa panyaya yekuwedzera kwemakesi inyaya yekuti takavhura ikonomi yedu. Kuvhura kweikonomi kune matambudziko akunayana akafanana nokuti izvo vanhu vakufamba famba. Nyangwe izvo tichine mamamezures aripo panzvimbo ekuti vanonga varege kuungana vakawanda, kumariro vanonga varege kuungana vakawanda, tiri kurimita kuseti vanonga vagara vakapfeka mamaski, nyaya yesocial distancing. Asi zvese izvozvo hazvisi kunatsa kutevedzerwa. Tiri kuvaona mariro yedu kuti ari kuungana vanhu vakawandisa, vamwe vari kufamba vasina kupfeka mamaski. Mamezures ese esocial distancing vanhu vaita nge vakurura varasa uko.
Dr. Mudzengerere vanoti hurumende inofanirwa kuramba ichikurudzira kuti vanhu vaongororwe pamwe nekutsaura vose vanenge vabatwa nechirwere cheCOVID-19 sezvo chirwere ichi chisati chapera.
Tikurudzira hurumende kuti ngatiwedzere testa nokuisolata vanhu. Chirwere hachisati chapera ichi, hatisi kubatikidzwa kumbunyikidzwa nacho futi zvinotakarivara.
Mukuru weCommunity Working Group on Health Vaitai Rusike vanoti kubva zvanyevenutswa mitemo yekuvharwa kwenyika vanhu havachatevedzeri mitemo yeCOVID-19.
Kubva zvanyevenutswa maCOVID-19 lockdown guidelines kana kuti marestrictions, tiri kuona kuti veruzhinji vave kuita madiro ajojina. Vanhu havachatombotevedzera maguidelines ayo akatarwa neWHO, ayo akatarwawo zvekare nebanzi rezveutano remuno muZimbabwe. Saka ndizvozve zvimwe zviri kukonzeresa kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 hurambe huchikwira.
Varusike vanoti vave kutyira kuti vanhu vakawanda vacharwara nechirwere cheCOVID-19 zvekuti zvipatara zvichatadza kuvayamura, vachiti vanofungidzira kuti chikero cheCOVID-19 chakwira kudarika pachakange chiri mwedzi yapera.
Asi hazvishamisiwo zvekare kuti nyika yeZimbabwe inogona kunge yava kutorwisana ne-third wave yemaCOVID-19 transmission tikasangwarira. Vanhu vacharasikirwa neupenyu, vakawanda vachava vacharwara nechirwere cheCOVID-19. Zvipatara zvedu zvinogona kusvika pakuzokurirwa zvekare. Izvo zvinogona kuzoita kuti hurumende izoita pfungwa yekudzosa zvekare restrictions ema-lockdown.
Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti vanhu vave kuvarayirwa, nekudaro vanokurudzira kuti vanhu vatevedzere mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 uye kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere ichi.
Tinokurudzira vanhu vasavarayirwe, varambe vachiita zvakasungirwa kuti zvinge zvichiitwa nehurumende uye neWHO. Tinokuti vanhu ngavanobayiwa, right? The vaccine is tested and it is also used by many countries.
Bazi rezo utano raka zirisa nizuro kutivano makumi mana nemu mwechete vaka batu wane chirigwere cha COVID-19 nizuro izo zakasita uwandu uwevano vabatu wane chirigwere ikinika yose paziuru makumi matatu nesitanatu nemazana matanatu nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 36,652. Muri mumwechete akafao nizuro wakari izo zasisa vanhu vafa kubva pakatanga chirwere ichi gore rapera pachiuru chimwe chete nemazana mashanu negumi kana kuti 1510. Vanhu vabayiwa nhomba kusvika kupera kwezuva ranezuro vave zviuru makumi mana nechimwe chete nemazana matanhatu nemakumi masere nevanomwe kana kuti 41,687. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.